Mumwe murimi webinzi anoti arikutadza kuendesa binzi rake kudepot reJMB kuBanget ndiva Kingston muJerry. Vamujeri vanoti vedzimotokari vari kuda madhora maviri kuAmerica kutakura saga rimwe chete, mari yavanoti vanenge vasina.
Mari dzavari kuchaja dzachifama ansarasa zvindi izvozvi pamuri kuona ndichibva apa ndiri pambidzi apo pamupanonzi pamvuwa apo ndakaunza ndofunga 2 chances binzi apo handitika asi mota yakatondirova inini $2 per bag kusvika vachitoda use. Hanzona sakazokakuleta mari iyoyo nemari yaunozobhadzara kunoko unozoona kuti murimi pane zvawashandira unenge uchikaema profit unozoona kuti netransport cost nezvii wasara usina chawanyaka.
Vamujeri vanoti vari kutadzawo kutengesa chibage chavo vachinzi chibage chavo chichiri chinyoro.
Izvozvi tine chibage chiri kumbao chiri kubiwa nembavha chiri kunzi chinyoro handitika tiri kutoshirawo dai paisiwo anonzi machi ekuomesa madress.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekutsilo nemudunhu rezvimba vatakunda maposa ava vanotiwo zvakare mari yavo yemaringa zuva kana kuti masunflower avakaendesa kuJMB mwedzi wapera haisati yauya. Vamaposa vanoti kana mari yezvimwe zvirimwa zvinorimwa nevashoma ichinonoka vanoti mari dzisanyanya kunonoka kana varimi vakawanda vave kuendesa chibage.
Ndakasanga dambudziko rekuti ndakadhivhara masunflower angu mangani 2 chances musi wa27 May pandakazobharira mari yacho kusera zuro patine madonha vati areti mans yasikimani apainenge iri swipe kamukunotenga mumashopu padedzera 620 padhora pakandakatengesa apa yange iri kuma320.
Mumwe murimi vaonias mawadza vanoti mari dzekuamerica dzakavimbiswa neJMB hadzisi kubhadharwawo nenguva kunyange vakamanikidzwa kuvhura maakaunti emari dzekuAmerica kana kuti nostro accounts
vachitokandira $90 paevery time yemasunflower saka apa ndandauzocheka kuti akaunti yachakamira sei haina kurivhuisa zvati vatari mina bank uchinhuwa kuti sei isina kupinda.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union oZimbabwe amai mai wePGT vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurisa zvirimwa rakatekeshera nyika yose zvisinei nekuti JMB yakavhura madepoti madiki munzvimbo dziri kure.
Varimi vanorima zvirimwa zvinotengeswa kumaJMB depo vane dambudziko guru pakutakura zvirimwa zvavo kuendesa kuJMB iri munharaunda mavo. Nyangwe hazvo JMB yakavhura madepo munzvimbo dziri kumaruwa asi vazhinji vano toda chokutakurisa kuti vasvike kuJMB depo.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti michina yekuomesa chibage yakaiswa mumadepot eJMB mudunhu reMashonaland West haina kumbobvira yashanda. Patabvunza kuti sei mari dzevarimi dziri kunonoka kuuya asi vakavimbisa kubhadhara varimi mumazuva maviri uye kuti sei michina iyi yakauya isingashande uye yakaita marii, mutauriri weJMB vaNixon Kanyemba vanoti vanga vasati vapiwa mvumo yekupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo kunyange vati mhinduro dzavainge vakagadzira dzichiri kuvakuru veJMB.
Ini zvandoita iwo unondipambvunza ndinopindura right ndinoendesa kuvakuru kuti right mhinduro dzangu ndedzidzidziri sai tekiniki yavo tenderera varongotenderera varongotenderera.
Gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka vakabvuma kuti migwagwa yaisi kugadzirwa nemakanzuru kunyange vari kupiwa mari nebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti zinara pavakaita musangano nevakuru vemakanzuru muna kubvumbi gore rino. Amai Muliswa Chikoka vanoti kusagadzirwa kwemigwagwa kunoita kuti mari dzekufambisa nekutakurwa kwezvirimwa kudhure. Asi makanzuro anoti mari yekugadzira migwagwa inouya nguva yapera uye inouya iri mari yemabhondi emunyika asi vanogadzira migwagwa vachida kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.